Kunyange hazvo vanhu vakanga vanyoresa kuti vadzoserwe kumusha pachishandiswa mabhazi emuBotswana, vanhu ava vava kudududza pazvibvumirano zvavakanga vaiita. Vazhinji vavo vanoti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, nokudaro zviri nani kuti varambe zvavo vari muBotswana vachishupikira vari munyika iyi. Mumwe wevanhu ava muzvari Excellent Mombeshora, avo vakanga vanyoresa zita ravo kuti vadzoserwe kumusha, vanoti vashandura mafungiro mushure nokuona kuti zviri nani kutambudzikira vari muBotswana pane kuendeswa kumusha. Chimwe chizarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaOscar Tendende vanoti hurumende yeBotswana iri kutora matanho akasimba mukudzivirira kuparara kweCovid-19 munyika iyi kana zvichienzaniswa nezviri kuitika munyika. Izvo vanoti vanoona upenyu hwavo hwakachengetedzeka zvakanaka muBotswana pane kuti vaendeswe kuZimbabwe.
Uri kuona vanhu vakazara sekumbare, uchiona dzimba dzichipwanywa sekuGlenview mainformal settlements aya, vanhu vakangoungana pakati mara paita munhu wana neuti utachiona. Zvoreva kuti izvo vanhu vese vane pesendeji iri pamusoro kuvaona utachiona.
Asi muzvare paida Moezenda, avo vakadzoserwa kumusha kuburikidza nechirongwa chakaparwa nevemuzindo weZimbabwe muBotswana vakabatana nehurumende yenyika iyi, vanoti vakarongedza twavo mushure mekutemwa nemusoro usinganzwisisike. Mugwaro ravakanyorera hurumende svondo rakapera, mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vakazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe 500 zvanga zvakatarisirwa kudzoserwa kumusha kuburikidza nerubatsiro rwemabhazi kubva kuhurumende yeBotswana. Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana maunit down wavudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe 60 chete ndizvo chete zvakadzorerwa kumusha kubva pakatanga urongwa uhu. Asi mashoko aya anopesana neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa munyika iyi hwakadziviswa nemasangano akasiyana-siyana. Hurumende yakambotwa Plumtree paiva nevanhu vanodarika 200 vakabva kuBotswana vaiongororwa chirwere cheCovid-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Asi vamwe vakataurwa neStudio 7 svondo rapera vakati paPlumtree paive nevanhu vanodarika 400. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagaruro evanhu uye vachidzidzisa pakaborodo University College of Foreign Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba kudzokera kumusha nokuda kumamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo.
Vanhu vazhinji vakauya kuno vachiti tinozama kuriritira mhuri dzedu, vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko, mabasa hakuna, mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani, regaini kuramba ndiri muno chero zvikadii ndichingowanawo chero hazvo ma vanhu vasati vatendekwa kufamba iko zvino, asi vachine tarisiro amenewo zvinenge zvaita sei. Kune vanhu vanotobheja kuti todzokera Jesu auya.
Asi vakukwengwe vanoti kune vamwe vari kudzokera kumusha vachirwara sezvo vachiona zviri nani kuti vafire kumusha pane kufira kunze kwenyika kusina hama.
Saka muchiona mutungamiri weZimbabwe vaMugabe vakaramba kuvibva kunoradzikwa magamba vachiandaradzika kunzvimbo yavanoda. Kune vamwe vanofunga kuti life haifi, inongochinja fomu. Nokufa kuri kuita vanhu necorona uko tovamana ndovigwa musango pamweya wangu hauzorori. Kuvanhu vatema tinozvikoshesa uye chiseko chenyika. Saka munoti ndainda hangu kumusha ndichiri mupenyu ndiinde kuhama dzangu unondiviga.
Zvichakadaro utungamiri weMDC unotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reBotswana unoti wava kushanda nemasangano akazvimirira ega munyika iyi mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekuzva panguva yakaoma iyi. Munyori wezvekurongwa kwemisangano mudunhu iri vaEliot Mavoko vaudza Studio 7 kuti chirongwa chavo chakaparukwa mushure mokuona kuti vazhinji vari kusvipika munyika iyi.
Tatotanga danho iri tiri ta reach out nekuti tinje kutanga icommunication muZimba umu vanhu vari kustafa vanhu vaane nzara. Tobatsira sei vanhu vasati vaane option yekuti ndaakuda kudzoka kuZimbabwe nekuti kune vamwe vanhu vakashanda izvizvi vasati vakwanisa kubhadhara mari dzavo. Haagone kungoti ndaakubva ndakudzokera kuZimbabwe nekuti uchitongoenda kuZimbabwe hapana hope yekuti uchazodzoka kunoku anytime soon. Tiite maonera pamwe chete vanhu vabatsiri kuwana chekudya vari mudzimba dzavo. Takamirira kuti panozonzi vanhu vakutendera kufamba anoda kuenda kumusha oenda kumusha asingadosa.
Kunyange hazvo Botswana ichiri kubatsira avo vanoda kudzokera kumusha kwavo, vanhu vakawanda vakasiyiwa vari paPlumtree vakaudza Studio 7 kuti vakaburiswa nechisimba muBotswana, izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vasiye midziyo yavo. Chirwere cheCovid-19 chabata vanhu 22 uye kuuraya munhu mumwe chete muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.